Yeah, makomborero aka apia mkosi nako akawane kwa ane moswa kuti aka incite public violence na kuti and also kuti aka resist a police officer anga achida kumusunga. So ndare vakati aka wanikwa ane moswa and nyayacho ichakondika muswa 6 April nekuti prosecutor vanga vatiti they want to check kuti hana zvine mhosva zvaakapara. So from them swa 6 April ndo ichakondinwa nyaya yacho.
Saka pari zvino pane zvamuri kuita here anenge ari mujeri kusvika nguva iyoyo?
Yeah, pari zvino we can't do anything nekuti asati sentenswa. Sentencing ichaitwa ikoko next week. After aka sentenswa then ndo patichaona maoptions etu kuti toita sei.
Iko zvino ari kupi?
Ari kuHarare remand, ari mujeri.
Utano hwavo hwakadini? Vakasimbawo?
Well, he appeared kuti anenge ari right. Anenge ari right, okay. Anako complain nekuti maybe ane zvirwere kana anything zvaanazvo.